vamuzembi semunhu aka kushanda muhurumende yavamugabe vakazobva pakabva vamugabe pachigaro pachiuya hurumende itsva hatitarisiri mashoko akanaka avangataura pamusoro pehurumende yamunangagwa nechikonzero chekuti pavanga vari gurukota rehurumende vanga vari munhu wemafaction vayanga vari munhu aiteera faction yainzi G40 iya vachiita zvinhu zvainge zvisingakurudzirwi nevana vezimbabwe vakawanda kusanganisira vanga vari muzanupiefu saka vamuzembi tinoti vavasika vabato ravo ravafoma izi vanga vakafanira kudzidza pane mapato mamwe akambofomewa handisungi kuti vangaita tsimba tinobereka ramai mujuri kana raamutinhiri handisungi kuti vangadaro nekuti avo vakatorwa hondo vane vanhu vakawanda vaivatevera asi pavakangobuda muzanupiefu zvinhu zvavo zvakaminama havana kana munhu wani akavavhotera saka ivo vamuzembi ava vanofanira kudzidza pachinhu ichocho kuti kubuda muzanupiefu uchihuva chipato chako wazvitsvagira hondo nevanhu hakuna kwaunoenda munhu ndiye anogara muzanupiefu imomo kana wadzingwa womirira nguva yekususpendwa kana kudzingwa kwaunenge waitwa waapply after 5 years unodzoka izvi zvaakaitwa navamuzembi izvi handi anonzi matakana nayo nyika ino inotongwa nezanupiefu nyika ino yakarwirwa kuhondo saka vaya vakabva kuhondo vaya vachakawanda zvikuru ivo vane network yavo yavakagadzira kubva kunguva yehondo iyoyo kusvika zuva ranhasi ndo vane chanzi yekumbotonga
vari kutika ivo vaida kuitwa kafira mberi vachitoti vanotofungidzira kuti pane vanhu vakavaisira muchetura
izvozvo hatingazivi hedu kuti muchetura ungaitwa kupi nekuti unodya kwakawanda ka unodya kumba kwako unodya kuunotenga mumagirosari nezvakawanda saka izvozvo kungava kungotaurawo zvako kwemunhu akakanganisika pabasa raanga achida asi chokwadi chaicho ndechekuti nyika ino izanupiefu ichambotongwa kwenguva yakati rebei